Vachitaura nevatori venhau nhasi mushure memusangano wavaita sevamiriri vevashandi mutevedzeri wemunyori weApex Council vaGibson Mushangu vati vashandi vatora danho iri mushure mekuona kuti hurumende yaingouya nepfungwa dzayo pasina kutaurirana.
Vashandi kana kuti mushandi huwenu ari kuramba iye achiita zvisungo zvake ega pasina kuwirirana nevashandi zvinoenderana nekunobhadharwa kwemari uye nemamwe mashandiro evashandi vavo vehurumende. Izvo zvinenge zviri kunze kwehurukuru zvinenge dzaitwa kumatare anomirira vashandi vehurumende. Izvo zvinobva zvaita kuti hurukuru dzachona dzinge dzive pasina, uye zvekuti vashandi vange vachisiyana nedare reNJNC neBNP nokuti izvo hazvinge zvichisumudzira kodzero yavo sematurirwa zvakaitwa mubumbiro remutemo.
Nezuro hurumende yakaita musangano nevashandi nenyaya yemari dzavanotambiriswa asi hapana chakabuda sezvo vashandi vari kupomera hurumende mhosva yekuvawedzera mari yainoda pasina nhaurirano. Hurumende yakati kutanga musi wa1 Chikunguru yakawedzera mari dzinotambiriswa vashandi zvakapetwa kaviri asi nemadhora emunyika. Vashandi vari kuti mari haitengi chunhu uye vanoda kuti mushandi wepasi apiwe madhora 700 ne40 emadhora ekuAmerica kana kuti $850. Vamushangu vatiwo musangano wanhasi wabvumirana kuti hurumende inofanirwa kubudisa mutirongo vamiririri vevadzidzisi vekumaruwa vesangano reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe ATUS vaObed Masaraure navaRobson Chere vari kupomerwa mhosva yekuponda nhengo yesangano ravo varoisa muna 2016.
Ose ari pasi pevanoronga zvekumirira vashandi vehurumende vanopawo chisungo nemashoko okubatana pamwe chete kuti vamwe vamiriri vevatungamiri vevashandi vehurumende vaObed Masaraure nevaRobson Chere vange vachiregedzwa kubva muusungwa zvisina kana zvimanikidziro pazviri.
Dare rakamboti vakadonha kubva mukamuri yechinomwe Jemason Hotel muHarare. Vachere navamasaraure vari kuramba mhosva yavari kupomerwa iyi. Vashandi vehurumende vanotiwo vachaenderera mberi nekuramwa mabasa zvavakazivisa mugwaro ravakaendesa kuhurumende musi wa4 mwedzi uno. Vakati mushure memazuva 14 vachazenge vachiramwa mabasa sezvo hurumende iri kukundikana kugadzirisa nyaya yemihoro yavo. Vashandi vehurumende vatiwo kana hurumende yava kunyatsoda kuita hurukuro navo vachaunganidza masangano ese anomiririra vashandi. Vachitaurawo pamusangano uyu vaRaymond Majongwe vanova munyori muprogressive Teachers Union of Zimbabwe vati vanokatyamadzwa nezvakaunzwa nehurumende kunhaurirano dzavakaita nezuro.
Hurumende iri kuzviziva kuti mari yainotambirisa vashandi vayo yeRTGS imari yekuti nekuti mushandi kana aiwana anofanira kuzonotenga mari yekuita kuti ararame. Kureva izvo kuti pamari yakanga isati yawedzerwa yanzi 100% payanga iri 18,000 muna May April mari iyoyo yanga ine huremu hwekusvika kuma $57 US asi iye zvinoizvo after 100% yaida pa 36,000 mari iyoyo yasvika kuma $24. Kureva izvo kuti mari iyoyo yatovashoma. Kureva kuti 100% yavawedzera yacho haichakwani nekuti pamusika mutema kunotengwa mari kuti vana vagone kuenda kuzvikoro, marenda agone kubhadharwa, magetsi abhadharwe nemvura ibhadharwe, mari haichakwana. Nepamusana pekuti mushandi ari kurarama muikonomi yekuti vane vari dzedzimba kwavanofamba vachinotenga mishonga kunodiwa maus dollars huku hwaratgs hunotengesa mari iya yakuti utenge us mari yachoramba kukwana. Saka increment uchiti ukapiwa increment mari yako yobva yaita shoma. Handai kuti pane vanhu anenge achibvuma zvinhu zvakadai.
Vachibvunzwa nestudio 7 nezvedanho ratorwa nevashandi vehurumende rekubuda muNJNC munyori mubazi rinoona nezvevashandi vaSimon Masanga vati hapana chavange vaziviswa nezvenyaya iyi vachitiwo zvinhu zvavasingatarisiri. VaMasanga vaudza Studio 7 kuti vachambobvunzurudza nezvenyaya iyi vasati vatipa mhinduro yakazara. Sirimwe gweta rinova nyanzvi munyaya dzezvevashandi nevashandirwi vaRogers Matsikidze vaudza Studio 7 kuti pari kuda kugarwa pasi kotsvagwa vanhu vane ruzivo nemitemo yemabasa. Izvo zvichabatsira kuti hurumende semushandirwi nevashandi vakwanise kutambira zvinenge zvabuda muhurukuro.
Tiri kudiwa iframework basi yekunegosheta inoda kuti ireformewe kuitira kuti pave nevanhu vanenge vari independent from parties aya vanoonesa hurumende vanoonesa vashandi kuti chinoda kuitwa ndechipi nekuti ndo chinhu chikuru chandiri kufunga kuti chiri kuleka negotiating forum yegovernment nevashandi vayo.
Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.